kukushanya kuno fanironge kwa kakosha chaizo pamuri ye Zimbabwe panguva yetiri ino iyo kutsvaga nokutsvagurudza shamwari kutsvaga nokutsvagurudza avo vanotibatsira mune zvakawanda wanda kunyanya zvokurima izvozvi izvi zvingava zvichitibatsira nemari kana kutibatsira ramazano saka tichitarisa isu kudaidzirwa neruzha rwaiitwa nehurumende kubvira kuna President Zimbabwe yavhurika for business uku kuvuya kwaita uyu munhu mukuru uyu kuratidza kuti uri kudavira message yehurumende kuvuya kuzoti vazvionevo kuti ivo pachavo vashanyi ivava vangaitawo mari sei muZimbabwe vachitarisa ivhu reZimbabwe rine mbiri yokunge yokununa
zvimwe zvirongwa zvavakamboitawo kumashure uku nekwaakuenda nyika nemamiriro akaita zvinhu munoona vana veZimbabwe vachibatsirika zvakadii muchirongwa chakadai kana chikabudirira kuitika zvakare munyika
kana zvikabudirira zvinhu zvinobatsira mhomho yeZimbabwe chaizvo kuti vanenge vava kukwanisa kuzviwanira chikafu chavo chakasiyana-siyana tikatarisa kusiro kwatakabvawo kurubetsero rwavo ndofunga ndo rwuya rwakadzidzisa vanhu nzira dzokurima chero vasina ng'ombe chero vasina zvipfuwo kwokuisa makomba vamwe zvevanhu vakadzidziswa zvekare kupfuwa zvinhu zvakaita sehove kumisha kwavo ikoko kuti vazowana usavi kana kugadzira magadheni saka ndoona sekuti ndo gwara iroro ravakananga iroro kuti neimwe nzira vanenge vachiuya havo kuti vazoita mainvestments havo kurima mari dzavo muZimbabwe kuti vaone dzakawanda asi vanosiyawo ruzivo rwakati wandei kana tichitarisa sure kwavakabva uko kuti vakatisiyira ruzivo ruzivo ndo chinhu chikuru kamuupenyu hwomunhu kuti hapana munhu unokwanisa kutorera munhu ruzivo kana achinge arwana saka tinozvitambira vaenzi vava takatarisira kuti vachatibetserawo neimwe nzira yekuvhurawo mabasa adai ari kudai kunetsa nyika yeZimbabwe pane zvirongwa zvavachauya nazvo
ndotarisawo kuti iro sangano reInternational Fund for Agricultural Development charinganyanyodaro riri kuvavarira muZimbabwe chii hakuna dzimwe nyika here dzavangadarowo vachibatsira kana dzavanoshandawo nadzo
chavari kunyanyo kuvavarira muZimbabwe kuti ivono kwavovo kuvadi vaite mari yakawanda Zimbabwe so inozikamwa pasi rose senyika inevhu rakanuna chaizvo ivhu rinopa kuna avo vanokwanisa kushandisa maoko avo nepfungwa dzavo saka nyange kuine dzimwe nyika zvadzo dziriko asi ndoona sokuti organization kana bato riri kuzama kuzvitandavadza nokukura richiindawo kune dzimwe nyika dzakaita seZimbabwe dzadai kuvhurika dzimwe nyika dzingavako zvadzo pamwe vanenge vakaitawo zvavakaita iko vakagutsikana kana kuti nyika idzodzo dzine dzisina ivhu kana dzidzo yakaita seZimbabwe nokuti tichitarisa Zimbabwe ka tinoona kuti ndiyo ine highest vanhu vakafunda muAfrica mose saka ndo zvimwe zvinotarisa futi masangano akaita saiwayaya anouya kuzoinvesta muZimbabwe kuti kana tikazoda kutsvaka vashandi tinovawana here vashandi vakasunura kunyaya dzefundo Zimbabwe ine mbiri yefundo yayo yozoita zvembiri yekununa kukora kwevhurayo zvekare.